Tirikuronga kuti panouya mukuru wenyika yedu yekuZimbabwe kubvira musi wa 17, 18, 19, 20 and 21 pachauya mukuru wedu vachiuya kuGeneral Assembly tichange tichiratidzira tiri pana 47 and First Avenue patakapiwa magwaro ekuti tinge tichiratidzira tiri ipapo. Chatiri kuratidzira ndechekuti tine zvinyunyuto zvakawanda chaizvo. Zvinyunyuto izvi zvinoburikidzira zviri kuitika kumba zvatiri kuwana isu tiri munyika dzatakauya kuti tikwanise kuti tirarame tibatsirane nevari kumba kuti tirarame. Zvinyunyuto izvi zvinobvira kuti madzimai ari muno vari kutambura, vana vese vari kukura vari muno savachaziya kumba. Isu hama dzedu hatichadzioni, misha yedu iri kuparara nenyaya yekuti tese hatina kugara panzvimbo yatinofanira kunge tiri. Takabuda munyika kuti tibatsirane, nokuti kwete kuti taida kubuda munyika asi kuti zvipiringisho zviriko kumba zvatiri kuti ngatigadzirisei ndizvo zviri kuita kuti tibude munyika.
Mukoma Simba Usore, muri mumwe weavo vari kuronga musangano uyu. Pane vanyarikani vachange vari pamusangano uyu here?
Ohe, tiri kutarisira kuti vana Pastor Ivan vanenge varipo, Tunza Mara anenge aripo, tiri kutarisira Dr. Manyika vari kuuya, tiri kutarisira aya atinoti macommunity leaders munzvimbo dzakasiyana siyana. Munongoziva nekukura kwakaita America, tine macommunity munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka example kuAtlanta vaya vatinotarisira chiti macommunity leaders vanenge variko, kune vama cities vanenge variko, kuti tibatsirane pamwe chete nevamwe vedu vari muNew York kuti titaure pamwe chete neizvi rimwe chete.
Imi Mutsvare Madamombe muri muNew York imomo, uyezve tinoona kuti kune sangano December 12 movement riri kuti iro richange riri kuitawo zvaro. Ndakataura navo nezuro vachiti ivo havasi kuratidzira asi vanenge vari kutsigira President Robert Mugabe mutungamiri wenyika, sezvo vari ivo munhu akasarudzwa pasarudzo dzichangopfuura. Matimambosangana naro here sangano iri, uyezve munoona muchizoonana sei pamunosangana?
Sangano December 12 movement vamwe vedu vatinoziva kuti vanhu vaititsigira panguva yataitambudzika nekutsvaga rusununguko rwedu isusu rweZimbabwe, nguva yatakasunungurwa navamugabe. Asi ini ndinoona kuti patatisiyanei December 12 movement ndepekuti ivo vatisarei kumashure kuti vazive magariro atakaita munyika iye yatakazosunungurwa iye yatakanga tichifanira kuti isusu tidi tinge tichibudirira sevanhu vatema. Ende ivo December 12 movement ndiyo tsigiro yavo yavanopa Mugabe kuti vakasunungura vanhu vatema. Asi kusunungura vanhu vatema hakusiriko kwazvinofanira kuperera. Tinofanira kuti tasununguka, tochiona kuti zvatasununguka kakudai nyika yedu iri kushanda here sevanhu vatema. Ngatipfuure tiende pamberi. Kana topondana isu vatema, kana tosungana isu vatema, kana totaurirana kuti isu vatema usataure nyarara chigara mukona umo, zvichabatsirei? Saka isusu tinotokumbira kuti vakomana December 12 ava vatisarei kumashure semuswe, vanoda kuti vafanire kuchiuya vanzwe. Nekuti ivo kana vaona kuti isusu tiri kupesana nababa, sekuona kwavo vanoti baba ndivo mukuru vakasunungura Zimbabwe, vakadii kuchipinda pakati kuti vatigadzirise, vabvunze kuti chii chanetsa mumusha kuti vana varwe nababa vavo pamberi pevanhu. Ndo mubvunzo wavakana vanofanira kuzvibvunza kuti vazive kuti chii chiri kunetsa, tochigadzirisa ipapa.
Mukupeta hurukuro yedu Mukoma Simba, kune mamwe masangano achange ari ikoko kuNew York vari kuratidzira vachitsigira ivo vamugabe, munoona sei izvi?
Ndowirana nezvataura hanzvadzi yangu Sabana kuti vamwe vangavatange vanzwisisa zvichemo zvedu vasamhanyire kuti zvatiri kutaura hazvina nebasa. Kana mwana achema kuti ndine nzara tiri mumba zviye, haungangoti nyarara zvawakadya nezuro zvakakwana, nhasi unofanira kuswera wakaguta. Aiwa, unoteerera kuti zvaakuchemata nenzara ari kudei hedi iwowo uchigadzirisa. Saka isusu tiri kuti ava vamwe se ava ngavanzwisise kuchema kwedu isusu sevana eZimbabwe. Hatisi kungonakidzwa nezvatiri kuita izvi. Ndamukatarisa ava vari kuenda kuNew York kubva, kunyanya kune ava vari kufamba kubva kuNew York, imari dzavachashandisa kuti vasvike ikokoko kuti vataure zvichemo zvavo kuti zvinzwikwe. Tichitarisa kuti mukuru wedu anonzwisisawo zvari kutaura ichi. And ava vari kuuyawo vachiti tiri kuchisapota baba vemusha yeZimbabwe, ngavauyewo vambotiteererawo kuti tiri kuti chii chiri kutinetsa kana vanzwisisa zviri kutinetsa pamwe tozotanga manje kuzvinyatsotaurirana.